Padande mtanderayo, zeki ino tukushkane zuro mnyika mose, vanu anopfuura zvuru mazana manomwe, ndio vange vakwanisa kuongorora gwaro, rine mazitai vakanyoresa kuti vagovhota. Zeki ino tuoya kakwanisa kutumira ma SMS, kunare mbozha dzevanhu anopfuura mamirioni matatu, nezvuru mazana maviri. Pakapera chirongwa cheBVR mop-up, muna kurume, kune vanhu anopfuura mamirioni mashanu, nezvuru mazana mana, vaive vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reBulawayo nderimwe rematunhu ane vanhu vashoma kana kwakatariswa vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu ose munyika. Mukuru weZEC muBulawayo District, Amai Stembiso Kupe, vanoti kusvika nezuro vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe ndio vaive vakwanisa kuongorora mazita avo mugwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Kusvika nhasi vanhu vatoswa kumacenter zedu vakwana 17,024. Ndivo vauya kuzotarisa mazita avo. Vauya kuzonyoresa tine 29 wards. Vauya kumawards edu 3,269. Vamwe vanhu vanotarisa havo kumafoni. Asi kana uchitarisa mufoni hatigoni isu kuti toisa namba kuti matarisa. Because hatizivi kuti vangani vanhu vatarisa. Izvo zvingangoitwa chete kuhead office kwedu.
Amai Kupe vanoti kunyange hazvo vanhu vakatumirwa ma SMS panhare mbozha dzavo zvakakosha kuti vaende vanoongorora gwaro rine mazita evakanyoresa kuvhota nekuti zvinotumirwa panhare mbozha zvinogona kuve zvisiri izvo kana kuti zvisina kukwana. Vanotiwo kuenda kunoongorora gwaro iri pache zvavo kunobatsirawo vakanyoresa kuti vagare vaziva nzvimbo yavachanovhotera.
Kana waona kuti watarisa mufoni ukaona kuti kune mistake unoenda kunearest center wanogadzirisa zvinhu zvako. Tiri kukurudzira kuti vanhu ngavasimuke vauye because macenters edu atava padhuze ese mapolling stations aita mainspection centers ende vangaenda ipapo zvinobva zvaita kuti munhu azive kuti musi weelection harasike anobva aenda kupolling station kunzvimbo kwake.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network, Amairinda Chipfunde Vhavha, vanoti sangano ravo riri kugutsikana nekufamba kuri kuita chirongwa chekuongorora gwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uye vanotendawo ZEC nekukwanisa kutumira maSMS kune vamwe vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tokurudzira kuti ZEC dai yashambadza kukosha kwakaita inspection process kuitira kuti munhu wese anga achitarisa kuti zita rake riripo here. Uyezve tinopa kutenda ZEC nokucreata kwavakaita maSMS platform nokuti vanhu vacheke mazita avo using iwo mamultiple mechanisms.
Chirongwa chekuongorora gwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota chiri kuitwawo pamwe nechirongwa cheBVR mop-up munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose senzira yekupa mukana kuvanhu vakawanda vanokodzera asi vange vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota. Chirongwa ichi chakatanga musi wa19 mwedzi uno uye chiri kupera musi wa29 chinove chipiri chesvondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.